Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 16, 2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa ichi chiri kuonekwawo izvozvi, endai paFacebook page yedu pavoashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Electoral Commission inoramba mashoko emasangano anoona nezvesarudzo munyika pamwe nemapato ezvematongero enyika ekuti vakashandura mavhotero evanhu musarudzo dziri kuuya.
Commission takaona zvakakodzera kuti izvozvo hazvikanganiswe secret yemunhu, nekuti chake kungofuratira vanhu zvaakunyora apa. Hapana ari kuona zvaari kunyora, opeta mapepa ake otendeuka ochinokanda mubhokisi rinofanira kukanda. Handione paine dambudziko.
Tichakuunzirai hurukuro nevatungamiri vaviri vari kukukudza kuita mutungamiri wenyika vaLovemore Maduku veNCA.
NCA iri kuuya izvezvi vanhu werimwe bato rine hanya revanhu.
Tichakuunzirai zvekare kubva kuna vatendai munyanduri veNPF. Vazhinji muZimbabwe vari kupemberera kukunda kwakaita France mumutambo weWorld Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anoona nezvesarudzo munyika pamwe nemapato ezvematongero enyika ari kushoropodza urongwa hweZimbabwe Electoral Commission hwekushandura mavhotoro evanhu musarudzo dzegore rino. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zeki iri kuzivisa mudzidziso yavari kuita nenhengo dzemapato ari kukwikwidza kuti polling booth richange riri pamberi pevanenge vachivhotesa danho riri kurambwa nevakawanda. Masangano nemapato aya anoti munhu ari kuvhota anofanirwa kuenda kunzvimbo yekuvhotera kana kuti polling booth inenge iri kuseri sezvagara zvichiitwa musarudzo dzose dzekumashure. Asi Zeki inoti iri kuita izvi kuti vadzivirire vanhu vanenge vachida kutora mifananidzo yebepa ravanenge vavhotera. Mukuru weZeki mudunhu reMashonaland West vaAustin Ndlovu vanotsanangura.
Iye zvino polling booth renu rakutarisa kuno nevanhu. Munhu kana akunovhota haachaendi kuseri, anongosikutomira pabooth ipapo asi akafuratira vanhu vese vari mupolling station. Saka chatiri kuitira izvi ndechekuti panga pave netendenzi yekuti vanhu vanotora mapicture eballot paper ravavhota, mafoni ayaya vozotumidzira kana pangava pamaWhatsApp kana pangava pachinyi nehama neshamwari kuti inini ndaisa paya pedu paya.
Vandlovu vanoti vakatora danho iri kuchengetedza vhoti yemunhu kana apedza kuvhota, sezvo pasina munhu anobvumirwa kuziva panenge pavhotera mumwe munhu.
Nyangwe tiri vanhu vanogara mumhuri imwe chete, hazvitokodzeri kuti inini mudzimai wangu azive pandavhotera. Sikiresi yacho yevhoti haichisipo. Saka naizvozvo tiri kuona kuti hapangave nedambudziko gurusa ringaonekwa nevanhu kuti zvaakutitadzisa kuvhota. Sekomishini takaona zvakakodzera kuti izvozvo hazvikanganiswe secret yemunhu, nekuti chake kungofuratira vanhu zvaakunyora apa. Hapana ari kuona zvaari kunyora, opeta mapepa ake otendeuka ochinokanda mubhokisi rinofanira kukanda. Handione paine dambudziko.
Mukuru anoona nezvesarudzo mubato reMDC inotungamirirwa nevaNelson Chamisa mudunhu reMashonaland West vatawanda Chigumo vanoti kuvhota munhu akapira musana vanhu zvinokwanisa kuti munhu afunge kuti pane ari kudongorera. VaChigumo vanoti zviri kuita Zeki imwe nzira yekuti vanhu vatye uye kuti vavhotere pavasingade.
se maonere edu tinoona sekuti ndiye imwe nzira yekuvhundutsira vanhu yekumanikidza vanhu uye kuti vafote pavasingadi.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESI vaAndrew Makoni vanoti zviri kuitwa nezeke kukanganisa kukuru kuchazviringidza vavhoti sezvo vanenge vasina chivimbo nevanhu vanenge vari kumashure kwavo. Mukuru weElection Resource Center kana kuti ERC vatawanda chimhini vanotiwo zviri kuita zeke mucherechedzo wekuti mhando hombe kusarudzo dzakachena ibazi rezeke. Vachimini vanoti apo pasi rose riri kuedza neparinogona kuti vhoti yemunhu isazivikanwe nemumwe munhu, zeki iri kushengaira kuti vhoti yemunhu ive pachena. Sangano rezeki riri kuendeswa kumatare nemasangano akasiyana uye nemapato anopikisa richinzi riri kutadza kubata sarudzo samutongi gava. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition unoti misangano yavo iri kuvhiringidzwa nemauto kumasvingo South. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
People's Rainbow Coalition kana kuti PRC inoti mauto ari pamudyandigere pamwe nemauto achiri pabasa ari kuvhiringidza misangano yavo yekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Inoti mauto aya anotyidzira vatsigiri vayo achiti achavarova kana vakasavhotera ZANU-PF musarudzo. Mutauriri weNational People's Party inova nhengo yePRC vaJefferson Chitando vanoti mauto ari kutadzisa vatsigiri vavo kuuya kwemisangano yavo vachivatyidzira nemhirizhonga seyakaitika muna 2008.
Chiri kuitika ndechokuti icho kuti kana isu taita misangano yedu vanouya ipapo votyidzira vanhu. Vanhu vanovaziva asi vanenge apa vanenge vachifamba navamwe vanotaurwa kunzi ava vachiri kutosevha muarmy sokutaurwa kwaturiki taiko zvino. Saka vanhu ava vanotorwa vachiitwa paside votoudza vanhu kuti aiwa munoziva zvakamboitika 2008, zvakaitika 2008 kana mukavhotera opposition imi muchazviona zvatichaita. Saka izvi zvinopa kuti vanhu vedu vave nokutya nokuvhunduka uye zvokuti vazhinji vanobva vadzokera kudzimba vachitya.
Vachitando vanoti zvinokashamadza kuti mauto ayo ayo avati pamazita avo anouya kumisangano yavo vachidaidza vanhu parutivi vachivasvikidzira zviri kuita kuti vanhu vabve pamisangano yavo isati yapera vachityira upenyu hwavo. Vachitando vanoti mauto ari kunyepera veruzhinji achiti haasi kupindira mune zvematongerwo enyika kumaruwa asi iwo achiswera achityidzira vanhu.
Aiwa isusu kutiziva kuti ichokwadi kana kuti kunyepa hatichazvizivi, asi tinotoziva nechokuti ndozvo tiri kuona paground. Ivo ngavauye ngavabvise masoja ose adzokere mumabharaki, ngavabvise wese achiriko kumusha adzokere kumabharaki. Kana adaro zvokuti iko zvino vanhu vanopuwa malivhu okuti vaende kumusha kunotichizira vabereki, ndozvo tiri kurapa zvacho izvozvo.
Studio 7 yanakwanisa kubata mutauriri wemauto Keno Overson Mugwisi kuti tinzwe kuti sei mauto ari kupindira mune zvematongerwo enyika. VaMugwisi vakaudza vatori venhau kuti mauto havabvumirwe nemutemo kupindira mune zvematongerwo enyika. Vari kukwidza musarudzo yemumiri weMasvingo South vakamirira PRC Valorenzi Mavhaire vaudza Studio 7 parunhare kuti mauto akakanganisa musangano wavo panyamande musi wechitatu. Sachigaro weZANU-PF Masvingo vaEzra Chadzimira varamba kuti bato ravo riri kushandisa mauto kutyidzira vanhu kuti rikunde musarudzo. Asi PRC inoti yakamhangara nyaya yekumapurisa yekumuchakata police station uye kune vari kuongorora sarudza vakabva kune dzimwe nyika. Asi mutauri wemapurisa Masvingo amai Charity Mazulu avaramba kutaura nezvenyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Tichakunzirai hurukuro nevanokwikwidza kuva mutungamiri wenyika, asi pari zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bepanhau reNew York Times rinoti vasori vokuIsrael vakapaza umwe muzinda muIran vakaba zviuru nezviuru zvemapepa nemazana maviri emaCD akanga aine ruzive rwokugadzirwa kwezvombo zvenyuklia. Mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu vakashandisa mapepa aya kukurudzira mutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vabude muchibvumirano chezvombo zvenyuklia chakaitwa pakati peAmerica neIran muna 2015. Vakuru vemauto eAmerica neNorth Korea nezuro vakaita hurukuro pamusoro pekudzorwa kwemitumbu yemauto eAmerica akafa muhondo yeKorea. Vakange vakamirira America vaMichael Minihan vakasangana neumwe wevakuru vakuru vemauto eNorth Korea mumusha wePanmunjom uyo uri pakati penyika mbiri idzi. Pange pave namakore mapfumbamwe vakuru vemauto yenyika idzi vasangana. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo vati hurukuro idzi dzakabudirira zvikuru uye pakavimbiswa zvakawanda pamusoro pekupedza nyaya iyi. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLovemore Maduku vanoti ivo ndivo chete munhu anokodzero kuva mutungamiri wenyika sezvo vaine nhoroondo inozikanwa. VaMaduku vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa munhu akashanda nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kwemakore makumi matatu nemanomwe vachibatsirana kuondomora nyika. Vanotiwo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa havana nhoroondo yokutungamira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Sangano redu reNCA riri kuvimbisa vanhu vese vemuZimbabwe kuti nyika ineyi kuti ibudirire vanofanira kuvhota vachibvisa mavhotsi kune masangano maviri agara aripo, sangano reZANU PF nesangano reMDC. Vanga vakutora nyika ineyi kunge ndeyenyu vari vaviri, vanosenge vana vemunhu umwe akanzi Zimbabwe ndeyenyu. Munhu ngaavhotere paZANU kana ngaavhotere paMDC, ndo zvakauraya nyika izvozvezvo. Nyika inofanira kunge iine vanhu vanopfuura vaviri, vanotaurawo nehanya nevanhu, vanoda vanhu, vachiita zvinodiwa nevanhu. NCA iri kuuya izvezvizvi kuti vanhu ipe vanhu mukana werimwe bato rine hanya revanhu, kwete kuti tingomanikidza vanhu nekuti kana usiri weZANU enda kuMDC, kana usiri uda Mnangagwa ida Chamisa. Saka NCA iri kuuya ichiti aiwa, kana uri pasituesheni yakadaro endai kuna Maduku neNCA paupresident panenge paine Lovemore Maduku amakansela nemaMPs kwavari ikoko kunenge kuine munhu weNCA. Ngavaise munhu weNCA kuti nyika yedu ibudirire iite rimwe idzwi rinoda zvido zvevanhu.
Tinoona kuti musarudzo dziri kuuya idzi vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muri makumi maviri nevatatu, munoona muine mukana wakadii?
Tine mukana wakanaka Sterek. Chandingada kuti nditi vanhu vazive ndechekuti akataura kuti susu NCA ndo election yedu yekutanga iyi yatiri kupinda iyi, ende yatinonyanya kutsvaga muelection iyoyo. Sekutaura kwandaita, tiri kutsvaga rutsigiro rwekuti NCA izine tinotaura imi NCA kuti mujoine vanhu vanoita zvematongerwo enyika nekuti pavhoti. Apa papresidential vhoti vanhu vakawanda asi vanhu vanofanira kuziva zvavanodaka. Tinodiwa ndechekuti vanhu vazive kuti ndianani varipo. Ndosaka ndichitofara kuti ndakwanisa kutaura pastudio panapa. Kuti vanhu vazive kuti kune NCA, kuna Love More Madhuku. Handioni chinganditadzisa kuti ndibudirire. Saka that means my chances edu akangofanana nevamwe avo. Ndirikumbira kuti vanhu vati.
Vava Madhuku, zvii zvamungaavimbisa kuti muchaita kuti upfumi hwenyika humuke uye zvichikutorerai nguva yakakura zvakadii toti masarudzwa kuita mutungamiri wenyika?
Tikasarudzwa kuita mutungamiriri wenyika mumakore 5 yatinenge tapiwa kuti tungamirire ndiyo nguva yatinovimbisa vanhu kuti zvinhu zvinenge zvanaka. Chekutanga chatinopa vanhu veZimbabwe kuti ikonomi ifambe kuunza hurumende yakachena. Zviri kukanganisira upfumi hwenyika chikuru icorruption. Nekuti upfumi hwenyika yega yega pasi pano hunotobva kune zvinhu zvamakapiwa naMwari. Chakauraya Zimbabwe nezvinhu zvatakapiwa naMwari zvinotorwa nevanhu vashoma vachingoita basa rekuzvidya. Tine goridhe, tine dhaimondi, tine ivhu rakanaka, tine nyika inodiwa nevanhu vekunze yekuti vanouya vachiita tourism kuya vachiona zviri mukati munomu. Tine vanhu vanoziva sitereki. Tinongodiwa ihurumende yevanhu vane chido chepamoyo nevanhu. Saka chekutanga chatinoita kuti tinounza timu yevanhu varume nevakadzi vane chido chevanhu muchirungu yaya vari capable newodzi randingada kushandisa rechirungu asi vanogona basa ravo. Ndo chekutanga. Chechipiri, tinenge takukumbira kuti vanhu vane mari dzavo vakawanda vakwanise kuchizvipinza muikonomi nekuti ikonomi haingomuki nekuti pane hurumende. Inomuka nekuti pane hurumende inovimbwa nevanhu asi inenge yakuti vanhu vanofanira kushanda nayo. Tinenge tichifunga kuti vanhu vakatikapinda isu obviously vanenge vakutisapota nekuti vanenge varamba kahurumende yeori iripo iyi. Tokumbira vanhu vane mari vari mukati muno nevari kunze kwenyika kuti vaite yatinoti investment. Tinozokumbira tingi mari iriko kana pakaita hurumende itsva isiri yezano PSVs nyika dzekunze zvinokwanisa kutibatsira kwete nyika chete asi vanhu vane mari nomunhu wese ane mari ari business person. Haagari naye muhomwe anenge achida kuishandisa kuti iite investment.
Mutungamiri weNational Constitutional Assembly vaLove More Madhuku vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Umwe ari kukwikwidzawo kuita mutungamiri wenyika ndivatendai munyanduri veNew Patriotic Front vanoti nyika ikatongwa nemagweta haibudirire nokudaro vanhu vanofanirwa kusarudza mutungamiri ane ruzivo rwesainzi saivo. Adha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vamunyanduri ava vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanoti nyika inoda kutungamirwa nemunhu ane ruzivo rwesainzi akaita saivo sezvo vaine umhizha hwekutungamira vanhu vachifara. Vamunyanduri vanoti vatungamiri vakaita saivo vane unyanzvi hunoziva zvinoda vanhu muupenyu hwavo kudarika vatungamiri vanova magweta semutungamiri webato rezanu PF Emmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa veMDC Alliance.
Scientific leadership inogona kuti iitwe nemunhu akaita masainzi, akaita biology, akaita chemistry, akaita physics, akaita maths, akaita physiology, anatomy, ne psychology. Munhu afane unofanira kuziva nhingi kuti akaumbwa sei naMwari. Leadership unotungamirira vanhu vachifanira kuita zvinhu zvinoita kuti vabudirire ivo munhu wega kuti achinzwa pai nekufara.
Vamunyanduri vanoti kana vakakunda musarudzo sekutarisira kwavari kuita, hurumende yavo ichapa makurukota basa zvichienderana kuti vane unyanzvi hwebazi ravari kutungamira kwete zviri kuitwa nezanu PF.
Isusi tinoti hapana war rinopfuura uyu anywhere in the world. Minister of Defense, umuita Minister of Agriculture, uchisiya macrop scientist, agronomist, anamudomeni, nevabereki vanga vachirima for the past 40 years. Minister ningi vanonzi ningi veenergy, anenge ane diploma resociology, onzi minister of this. Tiri kuti mapase maqualifications ese akakosha, but mumwe nemumwe ngaaiswe paanokwana. Kuti nyika yedu ibudirire.
Vamunyanduri vanoti havasi kuunganidza vanhu mudzinhandare sezviri kuitwa nemamwe mapato asi vari kutaura nevanhu mudzimba dzavo nemumabasa senzira yekupa vanovhota mukana wekubvunza mibvunzo. Vamunyanduri vanoshora mapato akaita sezanu PF neMDCT nekupemha mari vachiti mari dzavari kupiwa nedzavachapiwa kutengesa zvowanikwa zvemunyika sezvo zvikwereti zvavano vanopiwa zvine zviga zvinofanirwa kuitwa.
Zvichireva izvo kuti mapati SMDC neZANU PF vanofunga kuti kudiri vana Zimbabwe inodependa pamaforeigners vaku zvinyebera. Nekuti businessmen wese to maximize profit. What we can only do is to bargain for a win-win situation.
Panyaya yemigwagwa isafambike nekuda kwemakomba makomba ari mumigwagwa iyi. Vamunyanduri vanoti vachagadzira ndege nekuvaka nhandare mumaguta ose kuitira kuti vanhu vaite mufamba nyore.
Isu tiri kuti tine urongwa hwekuti mwana weZimbabwe wese akwire ndege before asati afa. Tichavaka maairports engineering ese kuti maintercity aite ndege. Atravele ndege. Tiyama kama airport kwezi. Kwezi ndege acho engineering. Ndoko na utizena. Pano ndege. Ndoko na utizena airport. Isi engineering. Natasi engineering. Apo second year. Banawe Zimbabwe kwasa ukula ndege. Every city chata ndege. Every city ni town. Ye chata airport. Tukuda kuti konchenza marote edu. Wanwaru kufani nye kutumana. Uyezo apasina space. Mwaracha mwa mchafambika ninye motika.
Vabesta mnyeza. Vemuchinoi. Vano tizimwe pfungwa. Zawamunya nduri. Zakanaka. Asida mzigondele kuti. Vano washoma. Vani mafungiro avo.
Ndofunga kuti vamunyanduri is one of a kind. Dambudziko ringoripo nderekuti vanhu vashoma vane mufungo unenge wavo. But ukatarisa dzimwe pfungwa dzavo ukazvisa on the ground unoona zviri zvinhu zvakatokosha.
Vamunyeza vanoti vamunyanduri vanofanirwa kusazvichutumadza kuti vakadzidza zvakanyanya sezvo zvichaita kuti varasikirwe nemavhoti.
Dambudziko ratinaro dawo. Dere kuti vari kunyanya kuvhoti isu maengineer. Vanovhoita kunge ndivo vakanyanya kukosha maningi kupfuura chi vamwe vese. Kune vamwe vanhu vasina kufunda. Now how then can they identify any party yavo? Vanokuti aiwa iyi party yemaengineers. Isu hatikwaniko.
Vamunyanduri vanoti vakasarudzwa semutungamiri wenyika musi wa 30 Chikunguru vacharwisa huri munyika kusanganisira vose vari kushanda muhurumende nemakambani hurumende vari kutambira mari dzepazvinzvimbo zvavari zvavasingakodzere kuti vadzose mari dzavari kutambira. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Avo vanga vari vatendai munyanduri vanga vachitaura na Arthur Chigoriwa. Umwe wavari kukwikwidza kupinda muparamende vachimirira dunhu reHarare East ndiva Itai Munyoro vePeople's Rainbow Coalition. Timbonzwa pane pfungwa dzavo.
Charamu ndinonzi Itai Zvenyika Munyoro. Ndiri kukwikwidza chigaro chemudare reparamende chekumirira Harare East Constituency. Munowandiwo mandinogara. Ndiri kufara kuwana mukana iwowo wekumirira constituency ino yeHarare East nekuti ndiri mumwe wevanhu vagara vachivhoterawo vamwe vanhu munomu ndisingaite zvematongerwo enyika. Asi ndakaona kuti vanhu vatanga tichimbovhotera mumashuro havana zvavanga vachitiitira seconstituency. Panguva yemumashure vanhu vanga vachiita inonzi protest vote yekungoti hatichadi ZANU PF saka taakutsvaga pakanzi MDC. Izvozvo zvakatikanganisa budiriro yenzvimbo ino iyi nekuti wacho aingovhoterwa asingazivi kuti anofanira kuitirei constituency ino iyi. Kumbomirira constituency zvinorevei. Saka ndiri kufara kuwana mukana uno uye kuti vanhu vaakunzwisisa kuti kana taakutaura nenyaya yedare reparamende inyaya yemusha haisisiri nyaya yekutarisa pati logo kuti ndewe pati ipi. Yanyaya yekuisa macandidates patepo vosarudza kuti ndiani watichatuma kuparamende anodzoka nemhinduro. Saka ini ndiri pano ndiri mumwe akazvipira kuti nditumwe neHarare East constituency ndiendese zvichemo zvavo ndigodzoka nemhinduro. Ndiri kudaro nekuti ndinogara muno.
Avo vanga vari vaItai Munyoro vari kukwikwidza kuti vapinde muparamende vakamirira dunhu reHarare East. Vateveri vemutambe wenhabvu muZimbabwe vari kupemberera kutora mukombe weWorld Cup kwakaitwa neFrance. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo France iri kure kure neZimbabwe, vagari vemuZimbabwe vari kupembererawo zvikuru mushure mekunge chikwata cheMalays Blues neZuro chakatora mukombe weWorld Cup charova Croatia 4-2 mufinari. Munzvimbo dzaionekwa mutambo uyu vakawanda vaive kudivi reFrance, zvichienderanawo nevanoita zvekubheja mitambo avo vaive vakanda mari dzavo pachikwata ichi, izvo zvawedzerawo kusimudzira mhemberero. Muteveri wechikwata cheyadha vakudzaibare vanoti vari kufara zvikuru nekuti Malays Blues atora mukombe uyu, vachiti ivo makandiro avanga vachiita zvibodzwa anoratidza umhizha hwenhabvu hwepamusorosoro.
Ndotodzwa kufara, ndotodzwa kufara because point 1 ndeyekuti France ndeyigara ndoida pamoyo, ende ndatofara zvingaite nemagoezera yaita ende mahwinira yaita ende ndafara zvingaite.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vatatenda makazvu vanoti zvaioneka kubva mitambo ichingotanga kuti Malays Blues aizotora mukombe uyu.
Kubva pekutanga ndaitoziva kuti ichatora mukombe nekuti matambira ayo haina mbobvira yakundwa, yakaita droka 1 pesa vaikunda chete 3-2-0 1-0 3-0.
Vatapiwa mahwengwa avo vanoti vanotsigira chikwata cheDynamos vanotiwo zvaive pachena kuti France ndiyo inotora mukombe mukuru uyu.
France nematambiro anoita nekubva pekudhara zvaiyaitamba zvakanaka, plus mukombe wagara yangotadzira kuti pamafinal paisvika ndiyo anga achingotora.
Kubvira makundano aya atanga, France yakakunda mumitambo yayo yese kunze kwemutambo mumwe chete uyo vakaita mangange neDenmark. Mukutora kwavaita mukombe uyu, France iri kutambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni makumi matatu nemasere, Croatia ichiwanawo mamiriyoni makumi maviri nemasere zvekare. Mutambi weCroatia Luka Modric ndiye akatambidzwa mukombe weGolden Ball uyo unopiwa mutambi akatamba zvinodakadza kudarika vatambi vese makwikwi emwedzi wese aya. Harry Kane weEngland ndiye akanwisa zvibodzwa zvakawandisa makwikwi aya mushure mekukanda zvibodzwa zvitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Masangano anoona nezvesarudzo munyika pamwe nemapato ezvematongerwo enyika ari kushoropodza urungwa hweZimbabwe Electoral Commission hwokushandura mavhotero evanhu musarudzo dzegore rino. Tanzwa kubva kuna valavumo Maduku veNCA navatendai munyanduri veNPF. Mugare makateerera, tichakuunzirai dzimwe hurukuro nevamwe vari kukwikwidza. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Mova nesu zvakare manheru. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.